Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 13/2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopihwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inodzosa pabasa munyori weguta reBulawayo vaChristopher Dube ava vakanga vamiswa basa zvine mutauro mukati. Sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti sarudzo dzemabi-election dzaitwa kunyanga nekubhikita dzaitwa murunyararo. Sangano reZCTU royambira hurumende kuti ikasavimbika mumabatiro airi kuita nhaurirano dzemutrapatite negotiating forum vashandi vacharatidzira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti kumbomiswa basa kwanga kwaitwa munyori weguta vaChristopher Dube kusendekwe parutivi uye mhosva dzavari kupomerwa dziferefetwe nemazvo. Mutauriri weMDC vaDaniel Molokele vaburitsa gwaro vachiti bato ravo riri kushushikana zvikuru nezviri kuitika mukanzuru yeBulawayo. Vatiwo sezvo bato ravo richicherechedza bumbiro remitemo ratora danho rekuti vaDube vadzorwe pabasa. Danho iri rinotevera kumbomiswa basa kwakanga kwaitwa vaDube nemusi wechina nemutevedzeri wameya weguta iri vaTinashe Kambarami. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaMolokele kanawo mutevedzeri wavo vaLuke Tambo Runyika kuti tinzwe zvizhinji. Sangano reZimbabwe Election Support Network ZESNI rinoti riri kushushikana zvikuru nehuwandu hwevanhu vanga vachibatsirwa kuvhota nhasi musarudzo dzeby-election dzaitirwa kunyanga Rural District Council Ward 26 pamwe nekubhikita Rural District Ward 31. Tabata sachigaro veZESNI vaAndrew Makoni kuti tinzwe zvaitika.
Ongoro yataita kubva kwatanga sarudzo makuseri ndezvekuti yatanga panguva yakakodzera uyezve vatevedzera zviri pamutemo zvinofanira kunge zvichitevedzerwa zvese panenge pachitanga election. Uyezve ongoro yataita pazuva reelection nemazuva kumashure kweelection election isati yatanga ndeyekuti kwakanga kwakanyarara kune runyararo hatina kunyanyonzwa dzamingati maincidents violence anogona kunge aitika. Uyezve taona kuti mapolitical parties makuru akaita seZANU PF pamwe chete neMDC vose vakwanisa kudeployawo zvakanaka maobservers avo. Asi ongoro redu yaradzawo zvakare kuti mamwe mapato anga ari kuita participate wakaita seNCA vanga vasina kudeploy maagents.
Chii chapa kuti mamwe mapato aatadze kutumira vamiriri vavo kunzvimbo dzanga dzichitirwa sarudzo?
Hatina kunge takwanisa kuwana yandingati reason yekuti sei vamwe vasina kutumira maagents ikoko. Zvikada nhamba ndoshoma asi hatikwanisi kuvaendera mberi. Ivo ndo vanoziva kuti sei vatadza kudeploy maagents avo mapolling stations ivavo.
Maitirwo aitwa vasarudzo idzi kubva muongoro renyu ane mutsauko wakadii zvichienzaniswa nedzimwe sarudzo dzemabielections dzakamboitwa?
Mutsauko uripo pamabielections maviri aya ndokuti kwanga kunde runyararo ende handina kunzwa mareports yekuti mapato akambunyukidzwa pamapreparations avanga vari kuita kuelection iyoyo.
Ko sei vanhu vasina kunge vaenda neuwandu hwavo hunotarisirwa kuenda kunovhota munguva dzamaita ongoro renyu?
Kazhinji maby-elections ongoro redu generally ndeyekuti maby-elections anoitika pakati pema elections apa in between ma main elections apanya kuita vanhu vanoenda kuno vota wakawanda tinoona kunge interest inenge iri shoma andizvo kuti ma political parties vanenge vasina kunyanya kukampaina here kana kuti vanhu vanenge vachiona kunge zvisina zvazvinochinja nekuti zvinenge zvichingoita dzimwe nguva se inonzi ya drop into the ocean nokuti generally manumbers ekuti mapato ane angati sei ma member of parliament akawanda zvakati mu constituents akawanda anenge ari happy ma main political parties zvikada election imwe chete ye ward haichinje kuwa uhandu hwema councillors varimo anenge ari mukuru kuti zvezvi haichinje balance iri kuwanika mu ward imomo kana kuti mu constituents imomo maybe ndo zvinoita kuti vanhu vasaende nowanda wavo kunovhota.
Ko muongororo yamaita vamakoni maono here vanhu vanga vachitadza kuvhota musarudzo idzi?
Hongu pane vanhu vanga vachitadza kuvhota vadirectwa kune mamwe mapolling stations kana kuti vaonekwa vasiri mumavoters roll. Example yandingapo ndeyekuti mavhota 13 vasvika lunch vanga vatadza kuvhota panzvimbo inonzi Erin Forest Polling Station kunyanga nekuti vanga vasiri muvoters roll kana kuti vanga vasina magwaro akakwana.
Sachigaro veZesni vaAndrew Makoni vachitaura vari parunhare vari muHarare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuZimbabwe Electoral Commission kuti sarudzo idzi dzabuda sei. Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti hurumende haisati yapindura chikumbiro chayo chekuti hurumende isiyane nenyaya yekurambidza kushandiswa kwemari yekunze. Nokudaro vashandi vave kupinda mumigwagwa nekuti hurumende yaratidza kuti haisi kuda kutaura navo. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 nhasi kuti zviri pachena kuti hurumende haisi kuremekedza nyaya dzevashandi pasi peurongwa hwetripartite negotiating forum kana kuti TNF.
Because zvatinoda kuita sevashandi ndezvekuti tinoda kudikira dispute iri pachena. Hatisi kuda kuti mangwana vanhu vodi muri kunegotiate in bad faith, apa muri kunegotiate apa muri kuenda pamugwagwa. Saka zvindi tinoda kuti zvive pachena kuti zvatiri kutaura hatisi kuitana pakati. Ende vanhu tiri kutaura navo havasi kuvimbika nepakati.
Vamwe vati vashandi vanoda chose kutaurana nehurumende nevashandirwi asi vanoda vanhu vakavimbika.
Hatisi kuda kuenda pamugwagwa tisingazizivi kuti iyo cabinet yakatipindura here. Tingatarisa kuti TNF yakamira sei, hanzi inofanira kuva ichiendesa marecommendations. Saka tinoda kuona kuti iyo recommendation yedu yakarambwa here, yakarambwa sei, so that sevashandi toona kuti kodzero redu tinori defenda sei kana zvatinenge tatenderana ku TNF zvinenge zvina kubuda.
Hurumende yakadzora kushandiswa kwemari yemuno kana kuti Zimbabwe dollar mwedzi uno pachishandiswa statutory instrument 142 izvo zvakashamisa vanhu vakawanda. Vamwe vaudza Studio 7 kuti havabvumirani ne World Bank panyaya yekusimudzira Zimbabwe panyaya yekufambisa zvinhu zvakanaka munyaya dzemabhizimisi. Vamwe vati masangano akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund masangano anoita zvinhu zvinofadza vatongi kwete veruzhinji.
Saka kana nyika iri nevanhu vari panzara vanodya chikafu kamwe chete pazuva, vanhu vasingawani fuel vanoswera vari pumaqueues, vanhu vachiswera vasina magesi for more than 16 hours, vamwe vasingatambiri, honzwa kuti nyika yakadai yakatosimudzirwa, unotoshaya kuti saka iyo World Bank kana kuti IMF ndezvipi zvainoongorora kana zvainotarisa zvatisingaoni isisu.
Mukuru wesangano rezimba Zimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruanya vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zvichiita sekuti World Bank ne IMF dziri kunagirwa nezviri kuitwa neZimbabwe, masangano aya anoita zvisingafadze veruzhinji.
Because World Bank nyika dzakafuma kuti vawane maprojects muno vachisveta upfumi hwenyika, ndosaka vaendetsana naMugabe. Mugabe aendetsana nemakambani evanhu achitwa iye Mugabe anopenga. Iye Mugabe ainge asingagoni kutonga asi aizivawo zvinhu zvakanakira vanhu vake dzimwe nguva. Churo anga akonewa nenyaya yekuti anga kungoda ngotonga ega achitore nguva yakareba. But mapolicies emaorganizations aya haabetseri kurarama nokugara kwevanhu vashandi kunyanya nevanhu vanotambura.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvivashandi amai Sekesai Nzenza kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo. Asi ZCTU iri kuramba yakatsika madziro ichiti hurumende ikatadza kubuda neurongwa hunotambirwa nevashandi paichaita musangano wayo wedare makurukota, vashandi vacharatidzira zvakasimba. ZCTU yakadaidzira kuti vanhu vagare mudzimba dzavo munandira. Mumhirizhonga yakaitika munguva iyi pane vanhu vakapfurwa vakafa uye mazana nemazana evanhu vakasungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chikwata chenyika Zimbabwe netball team chemaGems nasi charohwa neAustralia iyo ine mukombe weWorld Cup uyu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vasikana vemuZimbabwe ava vatamba nepese pavanogona napo asi zvaramba. Apo varakaswa 73-37 neAustralia iyo ine mukombe uyu, uyezve yakatora mukombe weWorld Cup uyu kanokwana gumi kubvira makundano aya avambwa muna 1963. Hapana maGems zvavanga vachikwanisa kuita pamutambo neAustralia uyo vakurirwa kubva uchitanga kusvika upere, zvichiratidza musiyano uripo pakati peZimbabwe iyo iri kumakundano aya kekutanga neAustralia iyo yakatora mukombe uyu kanokwana gumi. Izvi zvaratidzwa zvekare nemusiyano wezvibodzwa makumi matatu nezvitanhatu zvabuda papera mutambo uyu wanga uri muLiverpool muEngland. Muongorori wezvemitambo vatichafa Muzondiwa vanoti hapana zvayaikwanisa kuita Zimbabwe pamhundoro yeAustralia mumutambo uyu.
Aiwa, vasikana kutamba vatamba zvavo, asi kuti vaita munyama kuti vasangana neshasha dzepasi rose dzinotamba mutambo wenetball zvinozikanwa nenyika yese. Asi vamboedzawo zvavo, asi mamira kuti vaitewo sei. Tichaonawo pane ramangwana rekuti tinobudirira here kuhina.
Asi Zimbabwe ichiri nemukana wakasimba wekuenderera mberi nemakundano aya mushure mekunge Sri Lanka yarohwa zvekare 67-50 neNorthern Ireland. Zimbabwe inofanira kurova Northern Ireland mumutambo wayo wekugumisira mangwana kuti iwane nzira yekuenda munharaunda yechipiri zvisina pikiso. Asi izvi zvikakona, Australia ikarova Sri Lanka, Zimbabwe inobudirira zvekare sezvo Sri Lanka inenge yapedza isina kana point imwe chete zvayo. Asi mumwe muteveri wechikwata ichi muzvari Rebecca Mushunje vanoti Zimbabwe inofanira kuenda munharaunda yechipiri zvisinei nezvabuda mune mimwe mitambo.
Ireland tukurova tega musecond round tobva tatongopinda, hatisitombomirira maresults evamwana.
Mushure mekuona Northern Ireland ichitatarika neSri Lanka, vakawanda vanofunga kuti Zimbabwe inokunda mumutambo wavari kusangana mangwana. Tochienda kumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi. Blauwe Chiefs 1, Manica Diamonds 0. Black Rhinos 1, Dynamos 1. Harare City 0, ZPC Kariba 0. Chapungu 0, Ngezi Platinum Stars 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichiri panyaya yemaGems, tabata murongi wezvirongwa zveZimbabwe netball team vaFarai Gore kuti tinzwe zviri kuitika kuLiverpool.
zvakamira mushesa tuda kutenda especially hurumende yedu nekuti yakatisupporta zvakaoma and ndizoda kutendawo madiasporans vari muno muLiverpool vakauya in thousands. I think in terms of support yaona Zimbabwe is the first of its kind in netball history. Havasatomboona timu yasupportwa zvakadaro, saka zvinhu zvatoda kukudza vagari muLiverpool nevagari vakabva all over London, Manchester, Leeds, some flew, you know, from abroad kuya kuzosupporta team. Saka ndoda kukudza masupporta edu, they've made us proud, and ndoda kukudzawo vasikana. The way we beat Sri Lanka was amazing. Takavadya sevakamira, sevasingabvumidze kumhanya. Ndokugona kwaita vasikana vedu, they were so electrifying.
Ko pamutambo wanhasi vagore, chii chaita kuti Zimbabwe isatambe sematambira ayakaita neSri Lanka nezuro?
Handingati yaita kusatamba, you know, yatamba probably as much as they did against Sri Lanka, but changoitika ndechekuti Australia, they are the holders, I think, for the past 8 years. Ndo Brazil ye netball. Saka our girls played well, even kujiwa kwataita, it was with dignity. Because to give you an example, Northern Ireland yakajiwa by 70 goals. Isusu tajiwa ne just under 30, which tells you kuti vasikana vedu vatamba chose, nekuti vasikana Australia vakareba. Sometimes, you know, if nature is at your advantage, you know, tinetsei, but they played well as well. I think vanenge vato they say some of our good players for the island game, which is more crucial.
Ko pamutambo uri kutevera uyu muri kuona sei?
Ndiri kuona tichiwina. Dai ndiri muno kugeja ndaiisa my last dollar kuZimbabwe, because nhasi taona vachitamba neSri Lanka vanetsana pfuura zvatikaita neSri Lanka, and size dzavo as much as vasikana vedu, saka hapana height advantage or anything of that sort. Saka I think I would say in terms of the odds, we are 80% chances of winning than Northern Ireland.
Vagore, kune mamwewo mashoko atiri kutambira ari kuti izvo chikwata chevasikana ichi changa tichishupika zvikuru munyaya dzezvipfeko nechikafu. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Kwete. Dini coordinator wacho dai paine zvinetswa ndaikutaurirai. Zvinoitika pane ungana vanhu ka apasai kwechi mapunga-punga around founded. I think vasikana vari kufara chose. Ndogona kutokutumirai mapicha vachidya, vachiita sei. They were invited to Manchester for a barbecue welcome, which they enjoyed. The food is top class. Vari kufara chose. Tange tangumboita malogistics ekuti time yavari kuzopedza maevents avo, like kwaita marehesa anga ari a bit later, but takameka sure taita macontingent plan ekuti vasikana vari kudya ma3 meals avo. Everything is in place.
Kunewo kutaura kwakasimudza musoro chikwata chenyu chisati chasimuka muZimbabwe kuti izvo pane vanhu vakawandisa vakaenda kumakwikwi aya vanodarika 30 nevana, ivo vatambi vari 20 chete. Munoti kudii kumashoko akadai?
Ndinoti munoziva hanzi kuwandaka huuya. Saka kana timu ichisumuka, panoita masapota, panoita vanhu vemanewspaper, panoita vanhu the technical team. Saka pakaintrodyuswa timu kuna ambassador, vanhu vese maintroductions akaitwa ndakaona ari appropriate. And I think munokozivawo kuti kana paine mutambo, would love to have as many supporters as possible, but we've got some supporters vakakwanisa kukwira ndege kuti vauya kuzotsigira. But kana zvava kuonekwa neari kunze, zvava kunzi ko vanhu vazowanda sei, timu ingafamba isina masupporter here nai mukoma.
Murongi wezvirongwa zveZimbabwe netball team Vafarai Gore vachitaura vari parunhare vari muLiverpool kuBritain. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Patricia Chinyoka, avo vanofambisa mashoko mubato reMDC vakamirira UK neIreland. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro kuti mabasa api amunobata?
Tiri kubata mabasa akawanda zvikuru kuno. chikurisa basa rangu dere kuzivisa vanhu zvinenge zvichiitika muno mu UK and Ireland kana paine mitambo yatinenge tichiita kana kuti mameeting kana kuti kana tichinge tiine mapolicies matsva anenge abuda kumusangano ndini ndinenge ndichizivisa vanhu muno muIreland medu uyezve rimwe basa ndanga ndichibata mazivano nderekuzivisa vanhu kuti kumusha tiine maby elections ari kuitika saka pane by election yaitwa nhasi kuBikita East kwanga kuchisarudzwa councillor saka takamirira kuziya kana kuona kuti izvo tichaihwina here tinoda kuti tinge tichiwina maby elections edu ese nokuti kana tichinge tawana maby elections edu ese tinoziya kuti patichazoenda tichifamba mberi kana paine mama parliamentary anenge auya tinenge tichiawina zvozotibatsira in 2023 nokuti tinenge tichida kuti tiwane maseats akawanda kuti tigozokwanisa kuve neutongi hwedu hweMDC munyika yeZimbabwe. Muna August kumatibeleland north tinenge tine 2 maby elections anenge achiitika kumawards anoitwa iwo ward 22 and 23. Kulupani east tinenge tine maparliamentary elections saka basa rangu ini ndere kuzivisa vanhu ndichishanda pamwe chete na secretary wedu wemaelections anova iye ndiye anenge achimhanyisa basa achitsvaga kuona kuti rubatsiro nderupi rwatingawane runobatsira vanhu vedu kumusha kuZimbabwe.
Zviri nyore here kubata basa rakadai semudzimai? Muri kuwana here muchiremekedzwa nevamunoshanda navo?
Hai, ini ndinoda hangu kutenda zvikuru. Haakuremekedzwa, hakuripo zvikurisa. Muno muUK and Ireland ndinoda kutenda kuti gore rino muprovince medu maita madzimai akawanda muzvigaro zvepamusoro-soro. Ini chigaro changu cha spokesperson kazhinji chigaro chinobatwa nevanhu vechirume. Mukatarisa mune mamwe maprovince munoona kuti kunenge kuine varume vakawanda asi muno muUK and Ireland ndinoda kupa kutenda nokuti ndakasarudzwa neruzhinji rwemamembers edu. Vazhinji vacho vari varume vakanditsigira kuti ndinge ndiri pachigaro chandii nacho. Uyezve vice chair wedu mudzimai tina vice secretary general mudzimai kumaportfolio secretaries atinoti maportfolio secretaries secretary wedu wema elections anova ndiye ari kubata basa rekutsvaga rubatsiro ruchaenda kuZimbabwe mudzimai ikoko kune madzimai akati wandei saka ndoda kutenda ruzhinji kuti party yedu inoita kuzvinhu zvinofadza nekuremekedza madzimai kuti tive tine 50-50 yakataurwa iya na President Chamisa kuti vanoda kuti muutongi hwedu tinge takaita kuti madzimai nevarume vawane zvigaro zvakainzana.
Mashoko api amungapo vamwe madzimai nyanya vechidiki vari kutarisirawo kuti vawanikwe vachiita zvematongerwo enyika sezvamuri kuita?
Chandinga taure kumadzimai vechidiki kana kuti vasikana vechidiki ndechekuti ngavabatane nemadzimai aya anenge ari muzvinzvimbo vowana kuita inonzi mentoring kuti vadzidziswe nevaya vanenge vari muzvinzvimbo zvikuru kuti zvinofamba sei kuti maskills api anodiwa uye ndinova kumikidzawo vo vasikana vechidiki kuti vapoti vachiita zvinonzi shadowing vachifamba nemadzimai ari muzvinzvimbo zvikuru kuti vadzidze kuti zvinoitwa sei. Ngavasaregedze kuvhunza muvhunzi yavanenge vachida kuvhunza kana kuti ngavasatye kana paine zvavanenge vachida kuti vanokwanisa kuzoita mumakore anotera nokuti ndo future yedu isu tinenge tichida kuti tisiyire ivo saka kuti titange kuvaka kuti tivasiyire tinoda kudhonzana navo saka tinovakoka zvikurisa kuti ngavauye tishande navo vachitiita shadow tichivaite mentor kuti vadzidze.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu muzvare chinyoka.
Tinotenda zvikuru.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa bhiri rewanano kana kuti marriage bill richiri kutenderera muvanhu pachinzikwa maonero awo nepfungwa dzavo pamusoro pebhiri irori iro riri kuda kupa kodzero dzakaenzana kuvanhu vanenge vachigarisana, asi chikamu chiri kunyanyotariswa nekuchemwa nevakawanda chikamu cheSection 40 chegwaro iri. Chikamu ichi vakawanda vari kuona kunga chiri kukurudzira nyaya dzekuti vanhu vange vachibika mapoto. Muhuru kuredu tabata Reverend Dr. Levi Kadenge vekereke yeMethodist Church vari muHarare. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu Dr. Kadenge. Imiwo muri kunzwisisawo sei chikamu 40 chemarriage bill iri?
Ini ndiri kungoona zvichimboratidza kuti hurumende iri kufunga nevanhu vari kufunga. Saka chinhu chiri kungotaurika zvacho, asi hausati wava mutemo. Saka vanhu vanogona kungoisa musoro pamwe chete vachiongorora nyaya yacho, nokuti makore akapfuura vamwe vanhu vanga vasingawani zvavafanira kuwana, nokuti mutemo wakanga usinganyatsotora vanhu vese uchivaisa pamwe chete. Saka mutemo uyu unenge uda kuti utore vanhu vese vachiongororwa vachive vane zvavanowana mukati meupenyu. Saka ino handione pane chakanyanya kuipa, asi kuti vanhu vachazokurukura vachipuwa mukana wokuisawo pfungwa dzavo.
Tiri kuona vakawanda vari kuchema necivil partnership, kana kuti pari kutaurwa nezvekugarisana kwekuti vanhu vanenge vasina muchato asi vachigarisana, dzimwe nguva vokomborerwa nekuita mhuri. Panozosiyana vanhu ivavo zvichinzi vanofananga vachigowana mapfuma zvakaenzana. Vamwe vari kuti zvinhu zvinokonzera kuti vanhu vazoita mabarika nerweseri kana nezvimwe zvakadaro. Imi muri kuonawo sei?
Ini ndinongoona kungoti nyaya iroora iyi inotinetsei, nokuti hurumende yakapfuura kare yevarungu yakanga yakaisa mutemo wokuti vanhu varorani. Asi mutemo iwoyo takazoona kuti vanhu vanogona kugara zvavo vasina kana kuroorana, asi vagoita vana. Zvigozova nedambudziko guru rokuti vana ivavo vanosheya pavakamira, nokuti mutemo unenge unovarasira kunze. Asi ini ndinongoona kuti mutemo uyu kana uchindiwauya ukada kuti ushande pakati pedu, vanhu vese vanowana mukana, vanopuwa mukana. Izvi hazvirevi kuti tiri kukurudzira kuti vanhu vaite dzimwe mhuri kunze, asi kuti kana mukana uyoyo wapuwa kuvanhu, vanhu vese ngavaenzaniswe, nokuti vana vemunhu. Izvi zvekuisa pamapepa zvinogona kubatsira vanhu, asi zvisingashandi, nokuti vanhu mara kuti vakagara pamwe chete kwenguva yakakuti vatova mukadzi nemurume.
Saka izvi zvinosiya papi nyaya dzemichato dzagara dzinobata wanano?
Zvinotisiyanei pakuti zvinenge zvichitutsira kuti mabandiko mazhinji ewanano dzevanhu atorwo aiswe pachena, vanhu vachigamuchira kuti vakaroorana. Saka wanga uriko zvazvichingoita kuti pave nokuti mukadzi wani kana kuti mwoyo wekuti unogona kuzotora umwe mukadzi. Asi izvi zvino izvi zvatokutowedzerwa kuti vanhu vave vakasununguka kugarisana, asi zvisingarambidzi kuti vanhu varoorani. Nyangwe ivava vanenge vari kunze, mutemo uyu unenge unoti iwo pane kuti vazivise kuti vari pamwe chete kuti zvifambe zvakanaka.
Sekereke mati mambozeyawo here marriage bill?
Hatanyaya kuti nyaya iyoyo.
Aiwa, tinotenda zvikuru Reverend Dr. Kadenge nekupinda muchirongwa chedu.
Okay, thank you very much.
Manga makateerera kuna Reverend Dr. Levi Kadenge vekereke yeMethodist Church muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mine isu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokoneka ini mufaro manherano, ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gibbs Dube achikupai nhau dzendebele.
Soku isika tisenda bakufu.